Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 Gumiguru 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Ya nyika dzakawanda hadzisi kupisa uyu mutemo unokukurumidza, but tirikuona kuti pamakore atipfurei pari kuita progress yokuti nyika dzimwe dzakaita seyatikati Chadi, dzakaita sana Sierra Leone, mana Central Africa nana Equatorial Guinea dzakajoinawo pakubvisa death penalty.
Uwandu hwenyika dzava kurega kutongera vanhu rufu huri kukwira pasi rose. Hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka.
Dzingava mhuri dzekwaenda mwana kana kuti kwaanenge anoroorwa kana kuti mhuri ye mbavha, vese vanenge vachikwana kwana pamhosva iri maringe nekuroorwa kana kuti kurozwa kwemwana iyeye. Saka ikoko pacha izvozvo zvega pachazvo tingangoti kuchengetedzwa kwemwana kwemhando iri pamusoro.
Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti rave kufara kuti mutemo wava kusunga mhuri dzinoreresana vana vasati vabva zero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro 10 Gumiguru rakanga riri zuva rekuzivisa kuti kutongera vanhu rufu hakuna kunaka, kana kuti World Day Against Death Penalty. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 2003 nesangano rinorwira kuti kutongera vanhu rufu kumiswe reWorld Coalition Against the Death Penalty. Pari zvino nyika dzinoita zana negumi nemakumi mashanu dzava nemitemo inorambidza kutongera vanhu rufu. Mumakore gumi apfuura nyika makumi maviri neshanu hadzina kutongera vanhu rufu, uye Zimbabwe ndeimwe yenyika idzi. Pari zvino nyika makumi mashanu nenhatu dzichine mutemo unobvumidza kutongera vanhu rufu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti ongororo dziripo dzinoratidza kuti kutongera vanhu rufu hakuna zvakunobatsira, vachiti izvi zvinokonzera veruzhinji kuti vaone sekuti kufa kwemunhu chinhu chidiki.
Ya, nyaya yekutongera vanhu kufa inyaya inonetsa ende inyaya yekuti hationi senge ichiri nenzvimbo mucivilized world yatakurarama ino, because kuuraya kuri more pachirungu yatikati retributive and zvinokonzera kuti society edu iona senge kungofa kwemunhu kunongoitika manga manga. Saka inyaya yekuuraya nokuti munhu atongerwa mhosva inyaya yatinoona senge inofanirwa kuve isingaitiki munguva yatikurarama iko zvino.
Sei nyika zhinji dzisati dzapindawo chibvumirano chokumisa kuurawa kwevanhu kana kuti death penalty?
Ya, nyika dzakawanda hadzisi kupisa uyu mutemo unokukurumidza, but tirikuona kuti pamakore atipfurei pari kuita progress yokuti nyika dzimwe dzakaita seyatikati Chadi, dzakaita sana Sierra Leone, mana Central Africa nana Equatorial Guinea dzakajoinawo pakubvisa death penalty, of which zvunhu zvatinoona kuti zviri progressive nokuti iko zvino tichitarisa nyika dzati dzabvisa death penalty dzinosvika ku 110 inova iri progress nangwa hazvo izvi zvichiita senge zviri kunonoka.
Ngatimbotarisai kuZimbabwe. Chii chamungatiudza pamusoro penyaya yedeath penalty muZimbabwe?
Ya, muZimbabwe death penalty ichiripo and upfumbiro remutemo inoita senge isina kubviswa. But tave nenguva yakati ko tisati taona vanhu vachiurawa kuZimbabwe. Tinoona zvekare kuti mutungamiri aripo iko zvino vatemase Mnangagwa inyayawo yavakange vachitaura pavaikambena kuti zvinhu zvokuti Zimbabwe ichaonekwawo ichipinda muchirangano chokubvisa death penalty, but pari zvino hapana chari chaitwa. But notaura kuti muZimbabwe itopic iri kutaurwa and zvinoita senge zvinokwanisa kuitika munguva pfupipfupi kana hurumende yakaitawo serious nekuona kuti yananganisa mutemo yemuZimbabwe neinternational law.
Munoti kumunhu anenge aurayirwa hama yake nenzira yakanyanya kuipa, pane zvamungamutaurira munhu wakadai?
Iya, zvinhu zviri unfortunate, zvisina kunaka kuti munhu aexperience hama dzake dzichiurawa nemunhu uyezve munhu acho achizongozoonekwa zvekare achirarama ari. But nyaya iripo pakuaporisha death penalty inyaya yekuti iko kuuraya zvekare munhu iyeye anenge auraya. Hapana zvazvinobatsira tichitarisa statistics kana kuti itrend yacho. Tichiringoona kuti vanhu vanonzi mamedaras aya vachiringowanda kana kuti vanonzi marepist kana varingowanda, zvinotaridza kuti society yatakurarama yakuda kuti tichitarisa dzimwe nzira dzekurifoma vanhu vakadai so varimo muchitoro ngeimomo. Kutongerwa yatingati life imprisonment, tinoona senge it's punishment enough yekuti munhu ararame achizvitongesa ega mupfungwa ari mumukirimo. Ofuchi tichitasawo zvekare even bible redu rikwiziriwo an eye for an eye. Saka zvinhu zvatinoti in a civilized world yatakurarama mazuvano zvakuda kuti tichifungisisa kuti death penalty inotibatsira here kana kuti takufangawo kutarisa kuti society ingabatsirikana sei nekurifoma vanhu vakadai so.
Avo vanga vari Nyanzvi mune zvekurwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7.
Vahwande nyaya yokutemera vamwe mutongo worufu yakaoma uye inotyisa. Inini semunhu wechitendero chechikristu tinoona kuti pabhuku ramavambo Genesis 9 pandima 5 panotaura ipo kuti pamagumo Mwari vanovaivo muridzi woupenyu vachada kuti umwe nomumwe ape nhoroondo kana kuti an account of their life or of any human being's life. Kana vanodeura ropa kunodiwa an account nokuti muridzi woupenyu ndiMwari. Masiviri angu ndovane mvumo yokupa nokutora upenyu kuti umwe munhu atongere umwe munhu upenyu agouraya mumwe munhu pandiri ini hazvinyatsondiitira zvakanaka. Anongovawo mafungiro angu aya maererano netsika namagariro avanhu vandakakura nawo uye maererano nechitendero. Vamwewo vanga vahavona maonero akasiyana, asi ini pachangu kutongera vamwe rufu yatinoti death penalty tegerai tingozvisiyira kumusiki nokuti isu savanhu hatina munhu anogona kusika mumwe munhu. Saka kuti ungoparadza upenyu just like that ini zvinondiremera.
Avo vange vari Nyanzvi mune zveutano hwepfungwa kana kuti mental health Dr. Gadziro Gweperere vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa mutori venhau Godwin Mangulia nenhengo dzezanu PF nemugovera Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwamashoko, amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 vari kukadoma kuti havasi kufara nekurohwa kwakaitwa Mangunjika paaita basa rake nemugovera. Mangunjika akarohwa nevarume vaive pamusangano wezanu PF mumusha wokuwadzana muHarare, uko kwaitwa sarudzo dzenhengo dzekomiti yepamusorosoro muzanu PF yeCentral Committee. Amai Mutsvangwa vati hurumende haifare kana vatori venhau vachishungurudzwa sezvakaitwa Mangunjika. Vanhu vakarwisa Mangunjika vakadzimawo zvose zvayo mufoni dzake mbiri.
Ini ndinobatikana zvikuru nekuchengetedza vatapi venhau vedu seMinistry of Information, Publicity and Broadcasting Services. Munoona zuva nenguva tichisangana nevatinoti stakeholders vedu vari mumedia kuti titaure nyaya dzekuchengetedza pamajournalist edu pavanenge vachibata basa ravo. Naizvozvo apa panyaya yamuri kundibvunza inyaya yandinofunga kuti ichiri kumapurisa, iniwo ndakamirirawo kuti ndipiwewo nyaya yacho kana yobva ikoko ndigonzwisisa kuti chii chakaitika.
Mangunjika anoti vanhu vakamurwisa vaiti havadi kuona Studio 7 nekuti haifariri zano PF. Asati arwiswa, Mangunjika akanga aita hurukuro nenhengo yezano PF vaGilbert Dzikiti pamusangano uyu. Kurohwa kwaMangunjika kwashorwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi. Zvichakadai, sangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau munyika reMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe riri kushorawo zvakaitika kuna Mangunjika. Mukuru wesangano iri vatavani moyo vati kurohwa kwakaitwa Mangunjika kunoratidza kuti vatori venhau vanogona kunge vari parumananzombe pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Nguva dzatiri kupinda inguva dzinoda kuti vanhu vose vanoita nezvekutakwa kwenhau vabatirane pamwe chete, kubva kumapurisa, bazi rekupepetwa kwemashoko, Zimbabwe Media Commission, vatibetsere kuchengetedza runyararo nekuitira kuti vatapi venhau vaite basa ravo zvisina kumbunyikidzwa mukati.
Vamwe vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika, mapurisa pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu kuti vaite chirwirangwe kuona kuti vatori venhau vaita basa ravo vakasununguka zvikuru sei pamberi pesarudzo. Vamwe vati basa revatori venhau rinoita kuti veruzhinji vapinde musarudzo vaine ruzivo rwezvinenge zvichiitika munyika, nokudaro vanofanira kunge vakachengetedzeka panguva yavanenge vari pabasa.
Semisa Zimbabwe toromba chikomekedzera vose zvavo zvikuru samapato ematongerwo enyika kuti kana pakashayikwa vanotapa nhau dzavo, vanhu veZimbabwe havagoni kuita sarudzo dzekuti vatore kuti achavamirira ndiani, zvichibva pazviga zvakasimba zvatinoti iyo informed decision making pachirungu. Saka tokurudzira zvikurusa kuti vatapi venhau vapiwe mukana wekuferefeta nekupepeta nhau dzinoitika mapato ezvematongerwo enyika kusimbisa donzvo rekuti vanhu veZimbabwe vaite sarudzo dzakapajekerere.
Mangunjika haana kukwanisa kuita basa rake nhasi sezvo aenda kunoongororwa nanachiremba, asi Mangunjika anoti acharamba achiita basa rake.
Aka akasike kutanga ndichirohwa kana kuvhiringidzwa ndiri pabasa. Munorangarira gore yatakamborohwa tiri papress conference tikatorerwa marekoda, vamwe vakaputsirwa makamera. Asi izvi handizvo zvingaita kuti ndinge ndichirega kuita basa rangu. Ndicharamba ndichiita basa rangu, asi shure yangu iri yekuti vatori venhau ini nevamwe vanoshandawo kumama organization akasiyana siyana vanofanira kunge vachibvumidzwa vachiita basa ravo, zvikuru sei kana vachinge vaine mvumo iyoyo yokuita basa iroro vaine makadhi avo kubva kuZimbabwe Media Commission. So tingangoti hazard of the profession, but ndicharamba ndichiendera mberi nebasa rangu.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kuti tinzwe kuti mapurisa asvika papi nekuferefeta kurohwa kwaMangunjika, asi mumwe mupurisa wepakamba yekuwadzana asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, atenda kuti nyaya iyi yakamhangarwa pakamba yavo pasi peRRB nhamba inoti 530-3763. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Panao resumelive.com rinoti vanhu gumi vakafa nezuro mushure mekufema utsi pavakange vachiedza kudzimura moto pane rimwe purazi reEsigodini kuMatabeleland South. Zvinonzi mapurisa akasheedzwa papurazi rinozivikanwa seLot 43 eSaxville pachko nechikoro cheFalcon College mushure mevanhu vazhinji vanzi vari kukundwa nemoto. Sangano rinorwira kodzero nekuchengetedza kwevana reJustice for Children rinoti rava kukwanisa kupemberera zuva reInternational Day for the Child rakasununguka pamusoro pemitemo yakadzikwa inochengetedza vana. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaJohn Musanga vaudza Studio 7 kuti iko zvino pava nemutemo wakaita wakati tasa uye unobatawo avo vanobatsira mukuroboreswa kwevana vasati vabva zera. Vamhlanga vati mhuri mbiri dzinoti kwabva mwana musikana nemhuri dzekwaanoenda dzose dzinobatwa nemhosva yokuroboresa mwanasikana asati abva zero. Vachiti izvi zvichabatsira zvikuru mukudzikisa nekumisa kuroboreswa kwevanasikana vadiki. Tabata vamhlanga kuti tunze maonero esangano reJustice for Children.
Nyika yese pairi kupemberera zuva guru remwanasikana ratinoti International Day of the Girl Child. SeZimbabwe and also seJustice for Children in particular tiri kupembererawo mutemo wedu mutsva une chekuita newanano watinoti Marriages Act. So mutemo uyu waunza kuchengetedzwa kwakanaka kana kuti kwemhando yakanaka kana kuti kwemhando yepamusoro kwemwanasikana kubudikidza nekurambidza kana kuti kubvisa kuwanikwa kwevana kana kuti kuwanana kwevana kana kuti kuwanikwa kwevana either mukomana kana kuti angava musikana.
Saka vamushanga chii chamuri kuona apa? Zvinorevei?
Zvakureva kuti pari zvino taane mutemo uri straight kana kuti wakanyatsoti chechetere unorambidza kurodzwa kwevana angava mukomana angava musikana uyo wandati ndo unonzi Marriages Act.
Saka takatarisa mubasa renyu nevanasikana mutemo uyu chii chawaita vamhlanga?
Mutemo uyu zvawaita kuti tizoti unonyanya kuchengetedza mwanasikana ndezvekuti pari zvinezvi waakusungawo vanhu vanenge vachibatsiridza kana kuti vangava vachibatsiridza even kunyengetedza vangava vachiziya nezvekuroorwa kwemwana vachizopinda mukati mazvo. Dzingava mhuri dzekwaenda mwana kana kuti kwaanenge anoroorwa kana kuti mhuri yepaabva vese vanenge vachikwana pamhosva iri maringe nekuroorwa kana kuti kuroodzwa kwemwana iyeye. Saka ikoko pacha izvozvo zvega pachazvo tingangoti kuchengetedzwa kwemwana kwemhando iri pamusoro nekuti zvazvinoita ndezvekuti pari zvino zvaakutorevawo kuti isusu sevabereki isusu even senharaunda hatichasii mwana achiroorwa kana kuti kuroodza vana nemhaka yekuti tinenge takukwanisawo kusungwa nemutemo kana tikaonekwa tiri mukati mwekuwanikwa kwevana. Zvakare pamusoro pazvo panewo nyaya yekuti even kune vanoroodza vana like atingati marriage officers vanosungirirwawo zvakanyanya kuti vachengetedze vana vasapinde muwanano kubudikidza number 1 nekurambidzwa kuroodzwa kwevana. Asiwo kana kuri kuti pane zvinenge zvaitika kuti vazoroodza mwana uyu mutemo wako vasungwawo zvakare kuti vanenge varoodza mwana zvinopokana nemutemo wedu weMarriages Act uyu. And then vanosungirirwawo zvakare kana pavanenge vachida kupinda muwanano kuti vaburitse yatingati proof yekuratidza kuti vakura sei vanhu vanenge vachida kupinda muwanano vakura sei. Saka sokuti mukomana nemusikana vachida kuroorana vanofanira kuburitsa magwaro anoratidza kuti vanhu ava ndivanani uye kuti vakura sei. So izvozvo pachazvo itoriwo imwe nzira iri kushandiswa kuchengetedza vana kuti vasapinde muwanano, nekuti panguva yatinoona kuti aiwa vanhu varoda kuwanana ava vana vadiki, zvaakureva kuti havachakwanisa kuenda kupinda muwanano, taakutozvirambidza, taakutozvistopa. Kana taatidawo vachatisa, hatichakwanisi kuvachatisa nekuti tatoona kuti vana ava vanenge vachiri vana vadiki.
Saka sangano renyu reJustice for Children rinoti nezuva rokupemberera zuva revana iri.
So ndingangoti muchidimbu tiri kupembera kuuya kwemutemo mutsva, mutemo unochengetedza vana vese mukomana nemusikana. Asi ndiri kuti nekuti makore atabva mazhinji kumashure, mwanasikana ndiye akanyanyodzvanywa nenyaya dzekuroodzwa. Tinoti makorokoto kune Zimbabwe, nekuti nyaya dzemachild marriage idzi tinovimba kuti dzichapera kubudikidza nemutemo wedu watiri kuona semutemo wakanaka unochengetedza vana vedu vechisikana.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti mapurisa nezuro vakaenda mudzimba vachisunga vatsigiri veCitizens Coalition for Change nevatsigiri veZANU-PF, avo vanonzi vanga vachikonzera mhirizhonga pamusika wemupedzanhamo muHarare, vachinzi vairwisana nematombo vachirwira nzvimbo dzekutengesera. MuNewsday makare, ongororo yanga ichiitwa nebazi reparamende Republic Accounts Committee pamusoro penyaya yokutengwa kwemalaptops nemakombiyuta kwakamiswa nezuro nekuti panga pasina nhengo dzakakwana kuti musangano wekuongorora uyu uende mberi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvikutaurira mega zvamunofunga.
Chokutanga, ndinorwadziwa zvikuru nemutori wenhau wedu uyo akarohwa weStudio 7 pamankudya. Tine urombo hukuru chaizvo. Indine nyaya ndoda kubvunza kuna mai Mutsvangwa kuti mai Mutsvangwa vari kuita sokuti vari kushamisika, vaita sokuti vari kurwadziwa zvikuru nokurwa kwakaitwa mutori wenhau. Chinhu zvokuti mai Mutsvangwa dai vachitobuda vachitotaura kututi. Ndiri kutoda kuti dzitonzwa kuti vanhu vakarova mutori wenhau vasungwa. Mapurisa itai basa renyu. Ndoshamiswa futi zvinoyo mukuru wamapurisa vaponya ati vatora kuti vavasunga vari kunzi vavasidaira munhare mbozha yavo. Zvinongoratidza zvoga zvinongori pachena izvi kuti vanozanupeivha havasungwa. Ichangopera yakadaro nyaya iyi. Havambosungwa, havabatwa, havaitwesei. Ndobasa ravo, ndohunhu hwavo. Havadi kuona munhu anenge achitaura chokwadi. Zvakafanana mukomana wechidiki vamusengeza ndeve ZANU-PF vakada kutaura chokwadi kuti zvamuri kuita muZANU-PF hazviiti izvi. Vaova kunopisirwa mumba yavo, vaipisirwa chiimba. Ndokugona here kunopisa imba ikoko? Ndokuvanyararidza here? Chinovakauraya havaurayi nyika yose. Chira vakaita sei? Chivakarova, chivakavhara majera, havavhari nyika yose. ZANU-PF haichadiwi nezviripo.
Zvinoyeuchupa maposto ndeyekuti anofarira hurumende nenyaya yekuti anenge achida kuti asazosungwa pakutore tuma anda eji aya. Saka it's obvious hapana zvaakatongoitawo.
Vanoita chirongwa chelive talk munombotifonerawo isisi tiri kusouth africa. Tinonzwa kurwadziwa kana uyo anozvindidzo kuta mavasa achiramba achitaura nenyaya yekuti masanctions vari kuona masanctions akaiswa ari kubva kunze kwana America neBritain. Ko masanctions ari kuiswa neZANU-PF over on the population of Zimbabwe haasi kuonekwa ba Why is it that we are now having quit meetings for one or the opposition? After the sanctions, one wangani wakaurawa ninye kuita ninye kwa opposition. After the sanctions, ko zee media. After the sanctions, ko selective application of the law in a situation where some people are detained and denied bail for the same offenses that others are being allowed to go scot-free or are allowed to get bail. As the sanctions in the world.
Yeah, I'm going to go to the school. I'm going to go to the school. Vatapile na wanorofa, vachibatu wane ya kuma na intelligence, wachilinji, rasia na sana kwa wano ashipi. Izo zezo, kuma na intelligence, ndozo, kongona kuma na intelligence, waita zuhini, tumina ngako, wanuwezi wano pia faradi studio seti. Kebuti ino uza wano chukwadi, ino tefengiro chukwadi. Istedi chitu watika taura wako vatapile na wano, vano endesa zichemo zedu kumunu watata urira kuti uyundu watoda kutiti uze kutitoda zukati. Mwende sa chumo zedu mojosa futi mojipa mingule ni watatwena ndo basari nina mempititi. Asikana mchiti mungu itabasa maakuro kwa futi isikitari sura kuti isusu atunga zare. Tikenda kufunza mte sete kitari sura kuti mingi mza mirili wedu. Iso yuzi zikiro ungo mtatwe na u. Chiro baba wande, chiro mkoma lesi, chiro tetema ve, chiro ani. Aka uya mno Mzimbabwe, katanga kutora na u mno Mzimbabwe. Ano toro wa anto zingiri wa nini ya kutumno zika wa kutu studio 7 ino tawa chokwari ino mirane kodzero zivani ino koshesa wani doi na wea muno netero ayo moto nzimuruwe opposition asi ino enza nisanyaya kama tisipu siya itanyaya muno tawa nyaya zaka enzana kama zanukifu itanyaya muno tawa nyaya zaka enzana asi ino tawa nzimuruwe ya mwore ya tawa nyaya zanukifu nini ya kutumno tawa chokwari kala mdaka ura wa muto tawa chokwari.
Eh, kwa zoe pa studio 7 muri kutaura na Dizo Dube. Ya ende ayine ile pa kutaura ndiri kutaura kwangu le kuno kwangu pa mwera ne kuvho kwa mangudza. Ah, vanhu zani kuifungwa ino yimtimo wavo, vanhu ndiro wa vanhu. Ndinotorangarira nhasi cheko ndandambo toisa ndanagaita profile pa phone pangu kungozivisa vari ku Zimbabwe. Ndanagaita profile pa phone pangu rachamisa nditi. Pale wa 366 ya chamisa CC paka kwa zvimasiti zvezvi. Ndakai dzone ma next door akawane kare kumusha hukuwire zvanotamba uchite. Kwete zvinzvenhema, zvinzvekutaura zvatika nhasi. Kudzamana sepazvochinja profile ndaona kuti ndikapondegwa mudzima yekumusha uku. Ndechikonzero chekuti nguva tikunda ino zvanopiwa zvekuti mangu dzakarohwa. Ndiyo vanhu vava vakatorwa zvanopiwa. Munyoro wamunhu ngaasungwe tiwe ndichokubati chavari kuita. Hapana unosungwa. Saka ndiudze to believe sei kuti hakuna munhu anotumwa naivo. Ndiyo wale kutuona uruwa wani, isa nyara, wani vashini chapu wanyara Mzimbabwe, ya ushina mjiniga za wanga wani. Kwa mbwone kwa shukuli mshona, hiko doba kwa shunyoze Mzimbabwe Afrika wakuti mashona. Kwa mbwone kwa chikrisa shu mashona, mashona njoo stari ripa msoro yoyo. Aari ripa mbwa kule mchua kuda wama prezi ni mwenye wani, tanyara ni mwenye wani. Tuda kule zinu chiji ya utukwese kuna watu nyingari chotambika wani. Wakatele ya ndoi ndi urejista disemba, ndi urejista kumusha.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwenyika dzava kurega kutongera vanhu rufu huri kukwira pasi rose. Hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti rava kufara kuti mutemo wakasunga mhuri dzinororesa vana vasati vabva zero. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.